Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 3 2017.
Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatori venhau veNews Day vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuzvidza ofisi yemutungamiri wenyika zvichitevera nyaya yavakaburitsa pamusoro peurwere hwava Mugabe.
Makakatanwa ari muZimbabwe People First anomanikidza amai Joyce Mujuru kubuda nezita idzva rebato ravo rekuti National People's Party.
Kanzuro yeguta reUlawayo yotaura pamusoro pezvinofanirwa kuitwa nehurumende kuitira kuti mvura isanetsa muguta iri.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa nhasi asunga kambani Alpha Media Holdings mupepeto webepa nhau reNews Day pamwe nemutori waro wenhau achiwapomera mhosva yekuzvidza ofisi yemutungamiri wenyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Gweta riri kumirira kambani iyi vaobei shava vanoti chokwadi kuti mupepeti wenhau Wisdom Mudzungairi nemutori wake wenhau Richard Chidza uye mumiriri wekambani Sifikile Tabete vasungwa nhasi nemapurisa.
Ichokwadi kuti bepanhau reNews Day Alpha Media radaidzwa nhasi kumapurisa, iro rebepanhau rakazvimirira rega nemunyori wenhau anonzi Richard Chidza nemupepeti wenhau anonzi Wisdom Mudzungairi vadaidzwa kumapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvidza kana kushora mutungamiri wenyika kuburikidza nechinyorwa chakabuda mupepanhau ravo musi wa2 March.
Vashava vatiwo vatatu ava vaiswa mumaoko emagweta avo kuitira kuti vazoenda kumatare.
Saka vabva vabudiswa vakanzi tichaenda kukoti mangwana, asi kana tikasabudirira kuenda kukoti mangwana vachange vachitaura nesu kuti zuva ratichaenda kukoti nderipi, nokudaro tichangomirira kubva kunzwa kumapurisa kuti tozvifambisa sei.
Bepanhau reNews Day rakabudisa nyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakabuda zvechimbi chimbi munyika vachienda kuSingapore kunorapwa. Rakatiwo vaMugabe vanoenda kunorapwa maziso avo, asi kune mamwe mashoko ari kubuda anoti vaMugabe vari kunetsekana nechirwere chegomarara repanhengo dzemunhurume. Chipangamazano munyaya dzekutorwa kwenhau kumisa Zimbabwe vanyashanya kunhu vati havatarisiri kusungwa kwevatori venhau munyaya dzakadai.
Vanhu venyika kazhinji tinenge tisingatarisiri kusungwa kwevatori venhau.
Vanyakunhu vati kushungurudzwa nekusungwa kwevatori venhau kwange kwaderera zvikuru, izvo zvanga zvichivafadza sesangano. Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vashorawo kusungwa kwevatori venhau vakakurudzira kuti hurumende inofanirwa kubudisa pachena zvinenge zvichiitika pamutungamiriri wenyika kana vabvunzwa nevatori venhau.
Tinovimba kuti deivowo vehurumende vaibudawo pachena taurawo kuti zvingave zviri zvii zviri kunetsa, vopindura mibvunzo kubvunzwa nevatori venhau.
Asi hurumende inoti vatori venhau ava vakatyora mutemo nekuzvidza ofisi yomutungamiriri wenyika. Mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba vakaudza mapepe ehurumende kuti vaMugabe vaive vagara vachifanirwa kunoonekwa nanachiremba vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
The vaimbo vamuteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nasi vazivisa kuvandudzwa kwebato ravo iro ravanoti rachinjwa zita zvichitevera makakatanwa ari muZimbabwe People First. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi mushure memusangano wekomiti yepamusoro yebato ravo wakaitwa nezuro, amai Mujuru vazivisa kuti bato ravo rave kudaidzwa kuti National People's Party kana kuti NPP.
Bodhi yedu yakasangana nezuro ndiyo yepamusoro-soro kana tisati taenda kunational elective convention yatichaenda. Ndiro rakasangana tikaona kuti no, zvataakuda kuti tizvivandudze pachishona munoti kuvhunura kuti takura, tinofanira kuti tizvitsvakire zita rinoenderana nezvikosheso zvedu nezvinokoshera vanhu.
Danho ratorwa namai Mujuru rinouya zvitevera kusawirirana kwamai Mujuru nevamwe vakuru vakuru muZimbabwe People First vanosanganisira vaDidmas Mutasa, varugare Gumbo pamwe navareika Ukonde, zvakakonzera kuti amai Mujuru vadzinge vanhu ava mubato reZimbabwe People First. Vakadzingwa ava vari kupomerwa mhosva yekushanda pamwe chete nebato reZANU PF pamwe nekudhonzera kumashure nyaya dzekuti mapato anopikisa hurumende aite mushandira pamwe musarudzo dzegore rinouya. Nekune rumwe rutivi, vamutasa nevamwe vavo vanotiwo vakadzinga amai Mujuru mubato ravo vachivapomera mhosva yekutadza kutungamirira bato zvakanaka. Asi amai Mujuru vazoudza Studio 7 mushure memusangano wavaita nevatori venhau kuti danho ravatora rekuumba rimwe bato rakonzerwa nevatsigiri vavo avo vavati havasi kuda zvokuswereita mahumbwe.
Isu tiri vanhu vanoda runyararo. Isu tiri vanhu vanoda zvinodiwa nevanhu. Takatenderera maprovinzi ese ari 10. Vanhu vedu vakati imi isi hatisi kuda zvinhu zvinotinonotsa pakufamba. Isu chatiri kuda tiri kuchiziva ndechekusunungura ubatwa hwatapinda senyika yeZimbabwe. Ngatiitei zvinhu zvinoita kuti nguva yedu inotikoshera ipinde mubasa rinokosha kuZimbabwe.
Asi vane ruzivo nezviri kuitika pakati pechikwata chiri kutungamirirwa namai Mujuru nechikwata chiri kutungamirirwa navamutasa navagumbo vanoti nyaya iripo ndeyemakakatanwa ezita rekuti Zimbabwe People First. Vari kuchikwata chamai Mujuru vasina kuda kutaura pamhepo, vati havadi kuswera vachinetsana navamutasa navagumbo sezvo ana vamutasa vari ivo vakanyoresa zita iri. Vagumbo vaudza Studio 7 parunhare kuti havana kushamisika nezvaitwa namai Mujuru semunhu wavakadzinga mubato ravo vachiti kuumba kwavaita bato reNPP kwakonzerwa nekuti havasisiri mubato ravo reZimbabwe People First. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Masangano anomirira vashandi vehurumende 15 asangana muHarare nhasi pamusangano wechimbi chimbi akasunga kuti vashandi vaenderere mberi nekuramwa mabasa nemuvhuro unouya kunyange hazvo paita kushanduka zvishoma kubva pane zvavakanga vakambowirirana pakutanga. Nhengwe Apex Council uye vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti masangano ose awirirana kuti vashandi vanoenda kumabasa kwavo nemuvhuro asi vasingashandi vachimirira kunzwa zvichabuda mumusangano uchaitwa nemuvhuro wakare pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi. Vashandi vehurumende vakanga vambozivisa kuti vachaungana muHarare mangwanani emuvhuro vasati vapinda mumigwagwa vachiratidzira, asi urongwa uhwu hunonzi hwazosendekwa mushure mekunge masangano ehashtag tajamuka neNational Vendors Union Zimbabwe azivisa kuti aizopindirawo mukuratidzira uku. Izvo zvinonzi hazvina kutambirwa zvakanaka nemamwe masangano evashandi vehurumende aya anonzi angaoti ave kubuda muurongwa hwekuratidzira uhwu. Vashandi vehurumende vari kuda kuramwa mabasa vachida kuti hurumende ivape mari dzavo dzemabhonasi dzegore rapera. Ngatinzwei hurukuru yataita navamajongwe.
Handingati pane kusawirirana nekuti zvino ndiri kubuda mumusangano wabuda nechisungo chemaorganization SR15. Chisungo ichi ndechekuti takurudzira vashandi vese vehurumende kuti musi weMonday hapana anoshanda. Tinoenda kubasa tese asi hatishandi. Kusashanda kwatiri kuita tee takamirira outcome yemeeting ichaitwa musi weMonday iwoyo. Takadaro taendesa tsamba zvakare kumapurisa iri kuratidza kuti tiri kuda kuzoenderera mberi nezvataronga. Chikuru apa ndechekuti vanhu vanofanira kuti vanzwisise isu tine vashandi vanoshandira hurumende Saka pazo kuda mamwe mashoko kuti pane mamwe masangano angatipi ari kuda kuuya kuzobatana nesu. Zvino izvi zvinobva zvaita sekuti pano yakutya nekuti hurumende inozoya ichitaura zvakawanda. Saka paita sekuti zvezvakonzera kuti pasabude position yekutanga. Asi kubatana 315 takabatana. Point yedu ndeyekuti musoro mandiri tikatadza kuona zvatiri kuda. Tinoprofida neaction yatanga takaronga. Asi chikuru ndechekuti kubatana kwevashandi vehurumende takabatana. Message yedu haina kuchinja. Ende tikufamba mberi tiri pamwe chete.
Musangano wamuchamirira kunzwa zvichabuda uyu uchaitwa nguvai kuti muzokwanisa kunge muchizoratidzira kana kutora matanho.
Musangano uri kona 10 o'clock. Saka todavira kuti maybe 2 hours kubva ipapo tisingochabuda. Ndopa tichaudza vashandi vedu kuti tokondinya here nekuramba tichiya kubata tisingashandi kana kuti totora strategy nyowani.
Ndeyapi masangano anga achida kupindawo mukuratidzira kwenyu iwaya?
Takazongona mbepa kuchinzi tajamuka. Ne mavendors vari kuda kujoina masiku 7. Vangatadziswe nani kana vachida kuitawo zvinhu zvavo. Vagara vachingoita. Asi chikuru ndechekuti kana tiri kuda kuita chinhu vari kusakura munda. Siyai vasakure vaite zvavataura. Nepamusoro pekuti mamwe masangano aya anozouya nemameseji anoita sekuti vamwe vedu havazofari. Nepamusoro pekuti vamwe vacho vanouya nemameseji ekuti mugabe basi go. Isusu vashandi vehurumende vamwe vacho vatiti haisiyo meseji yatinayo.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe uye vari nhengo yeapex council varaymond majongwe vari parunhare muHarare nestudio 7.
Zvichakadaro musangano waitwa nhasi pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vavana chiremba navana mukoti unonzi wapatsanura vashandi mushure mekunge vana chiremba varamba kutambira zvauya nehurumende kumusangano uyu ukuwo vana mukoti vachigamuchira nemaoko maviri. Vane ruzivo nezvemusangano uyu vaudza Studio 7 kuti hurumende yanga yati iri kuwedzera vana chiremba nemadhora makumi manomwe nemashanu pamwedzi pamari dzeon-call allowance pamusoro pemadhora mazana maviri nemakumi masere ane madhora masere asi vana chiremba vanonzi varamba mari iyi. Hurumende inonzi yawedzerawo vana mukoti mari nemadhora gumi nemashanu pamwedzi iyo inonzi yabva yangotambirwa nevamiriri venhengo idzi izvo zvave kureva kuti vana mukoti vave kudzokera kumabasa vana chiremba vachienderera mberi nekuramwa mabasa. Vana chiremba vari kuda kuti mari dzekubatsirika idzi dzisvike pamadhora mazana manomwe nemakumi maviri pamwedzi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvinogona kuonekwa sechinhu chisingaitike kuti mhuka huru pasi rose inotya nyuchi, asi sangano rinochengetedza zviwanikwa remuKenya reSave the Elephants rashandisa kutya kwenzou kurumwa mumaziso, muromo pamwe nemusimboti nenyuchi kutyisidzira mhuka idzi kuti dzisaparadze zvirimwa.
Gwaro raburitswa nebazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika muAmerica rinoratidza kuti vakawanda vanopfurikidza mwero munyika iyi vari vakazvarirwa kunze kweAmerica vanenge vasina kuchinjiswa pfungwa kusvikira vapinda muAmerica uye vagara munyika iyi kwemakore.
Vakuru vakuru vechikwata cheTaliban vanoti bambo rakandwa nemhando yendege duku yeAmerica yerudzi rwedrone rauraya mumwe mukuru mukuru wechikwata ichi. Uyo akaudza muto weAmerica akanga akasungwa Sergeant Bo Begdal kuti asadzoka zvakare kuAfghanistan nguva pfupi asati aregererwa achiiswa maoko emauto eAmerica mukuchinjanwa kwevasungwa makore matatu adarika. Mutongi wedare repamusoro vaDavid Mangota vakatonga kuti vana vachabvumidzwe kurohwa kuchikoro nekumba mushure mekunge mumwe mudzidzisi kuBelvedere Primary School muHarare arova mumwe mwanasikana ane makore matanhatu zvakaipisisa achimupomera mhosva yekusaita basa rechikoro kana kuti homework. Asi nyaya iyi yakonzera kusawirirana munyika, vamwe vachiti vana vanofanira kurohwa kana vakanganisa, vamwe vachiti kuchikora kodzero dzavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revabereki vemwana uyu vatenda ibiti.
Pane mwana ane 6 years anonzi Makanyara akarohwa zvinotyisa na teacher wake. So ndoangari andikati client yangu. Saka takaenda kudare guru rehigh court tikanoti nyaya dzekuti vana vanorohwa vachirohwa nemboma mudzimba kana kuti muzvikoro hazviite. Zviri unconstitutional because constitution inoti vana havafaniri kusubjectwa kuabuse. Saka high court ichitongwa nyaya iyi navamangota yakabvumirana nazvo. Zvasara manje kugovernment kuchiichiti ichipasa mutemo unotaura kuti moderate penalty inotenderwa nevana ndeipi mumba kana kuri kuchikoro zvizvingaitike. So mutongo wakapaswa nezuro mutongo ijudgment yakakosha because vana vamwe vari kuruza nzeve, vamwe vari kuita zvirema, vamwe vari kufa vachirohwana namainini, vachirohwa nematicha muzvikoro izvi. Vana vanokodzero, vana havana masmall rights. So it's an important case.
Ko vamoka vanoti vabiti vana vakasadzorwa neshamu ndinorangarira kana vachidya usiku vakatombodaro panogona kuita dambudziko ipapo.
Ai nzwai mkoma blessing. Mubereki wega ane dzira yaanotaura nemwana wake. Isu takakura chinzi ukaisaita homework ukasageza. Saka mai vangu vangu vakaoma panyaya yekugeza because kumbare kwakuine mhute. So ukasageza haubvumidzwe bakudya masweets, haupiwe mari yepocket money. Kune dzimwe nzvimbo haupenderwe kuona TV, kune mama schools unodetainwa. Imi vaZulu muriko kuAmerica kwekuti vana vanikwa tori nefoni 999 yavanofonera mapurisa kana varohwa. Asi kune kuri kubudawo nemadokta, kuri kubudawo nevana Obama.
Gweta vatendai biti vari parunare muHarare. Tabatawo rimwe gweta vaStephen zvinavakobvu avo vati havawirirane nemutongo uyu.
Having judgment here, it takes my rights, Evana, ne my rights, Evana, in general, too far. Because in interpreting that right, you could, it seems underlying reasoning, punishment, corporal punishment is degrading and inhumane. But that which it is our own culture and our own practice. And if you could teach it at one hour, Faniku, Tsuru, kana wakanganisa.
Asika vamwe vari kuti vamwe vabereki nevadzidzisi vanga vakutorova vana zvekuuraya chaizvo.
Havafani kunyanyisa, vana havafani kuita kupondwa, but vanofanira kurohwa zvakafanyira zvine mwero zvekuti zvinoratidza kuti kutiura kwete kuti kuita kuponda.
Ko zviri kunzoka kunyika dzakaita sana America havabvumidze kurova vana kune dzimwe nzvimbo, kune mamwe matunhu.
Izvozvo ndinozviziva kuti kune dzimwe nyika hazvitotenderwi zvachose. Asi mukachitarisa setup yekunyika idzodzo yakasiyana neyedu zvachose. Nokuti mukatarisa nyika dzakaita seidzodzo, munoindaracta kwevana nevamwe vana kana kuti kupolutwa kwebhevha yemwana nebhevha yevamwe vana kunenge kuri kushoma nekuda kwesetup yekunyika ikoko. And also level yedevelopment nemararamiro avanoita akatosiyana neatinoita, nokuti mwana unosenda the greater chunky time yake ari mustreet nevamwe vana. Ende zvaanondodzidza ikoko nezvaanondorunzirwa kuti aite zvinenge zvisiri zvinotarisirwa nomubereki. Saka mubereki unogona unofanira kunge ane mukana wekuti atiure mwana.
Gweta vaStephen zvinavakobvu vari parunare muHarare.
Kanzuro yeguta reBulawayo inoti hurumende inofanirwa kushandisa mukana wekuzara kwakaita madhamu anopa mvura kuguta iri kuti iite urongwa huchaita kuti guta iri risarambe richitarisana nedambudziko remvura panguva iyo kusinganaye zvakanaka. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mushure mekushanyira madhamu kwaitwa nekanzuru pamwe nevatapi venhau nhasi, meya weguta reBulawayo vaMartin Moyo vati vari kufara kuti madhamu mashanu pamatanhatu anopa mvura kuguta reBulawayo akazara, izvo zvisati zvamboitika mukati memakore anopfuura 16 apfuura.
Kure rino mvura yanaya, madhamu edu akazara. Tinotenda nechipo chemvura. Tine madhamu 6 5 ari kuspila nyangwe 1 rasara risati raspila.
Vamwe vati shuviro yekanzuro yavo ndeyekuti hurumende itore mukana wemvura yakawanda iripo parizvino kuti ite urongwa huchaita kuti dambudziko rekushaya mvura rinombotarisana neguta reBulawayo ripere. Nekuda kwekuti guta reBulawayo riri munzvimbo isinganyanyonaya mvura yakawanda, madhamu anopa mvura kuguta iri anombosvika pakuoma zvekuti kanzuro inosvika pakumbovharira vagari mvura senzira yekuedza kuti mvura iyi ikwane. Sachigaro weCommittee of Future Water Supplies and Water Action, vanome Nhlabani, vati vanotarisira kuti hurumende ipe mari kuchirongwa chekuvaka dhamu reGwaishangani, iro rinonzi rikavakwa rinokwanisa kupedza dambudziko rekushayikwa kunomboita mvura muBulawayo.
Necapacity yamadhamu nokunaya kwemvura right now inogona kuti chovha up to almost 5 years. Asi takachitarisira kuti hurumende itaro mukano kuti iko kunaya kwemvura itigadzirire mine long term plan yakaita senyaya yeGwaishangani, because hatinga dependi nemvura ye one term chete. Saka hurumende nama parliamentarians dai adini atora mukana uyo kuti patigadzirire long term yeGwaishangani.
Zvichakadaro, musangano wekanzuro wakaitwa munguva pfupi yapfuura unoratidza kuti kanzuro yeguta reBulawayo yave kusangana nedambudziko rekuwana mishonga yakakwana yekuchenesa mvura inonwiwa nevagari. Munyori wekanzuro yaChristopher Dube vati kanzuro iri kusangana nedambudziko iri vachiti izvi zviri kukonzerwa nekuti makambani anovatengesera mishonga iyi ari kubatwawo nedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze riri munyika. VaDube vati vanotarisira kuti hurumende kuburikidza nebhanga reReserve Bank of Zimbabwe ichakurumidza kugadzirisa nyaya iyi.
Hongu nyaya yeforex iri kuti affecta maareas akawanda emaoperations. Issue futi yemachemicals inove ndiyo iri critical. Asi tinovimbisa kuti nekutaura kwatinoita nehurumende tichivatsanangurira kuti mvura iri important. Vatatisvitsira mashoko kuReserve Bank kuti vaite prioritize yemachemicals emvura.
Pamwedzi wega wega, kanzuro inoshandisa mari inosvika zviuru makumi masere nezvisere zvemadhora mukutenga mishonga yekuchenesa mvura inonwiwa nevagari. Dambudziko rekushayikwa kwemishonga yakakwana yekuchenesa mvura rakambotekeshera munyika mumakore a2007 na2008 apo mari yemunyika yakanga isisina simba zvichienzaniswa nemari yekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Zvichakadaro, makurukota ehurumende nhasi ashanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana kumasvingo neMatibeliland achiona kuparadzwa kwakaitwa migwagwa uye misha yevanhu nemafashamu emvura aya anonzi auraya vanhu vanosvika 246 kusvika pari zvino. Makurukota ehurumende aya anosanganisira vaSevia Kasukuwere, avo vanoona vanovagurukota rinoona nezvematunhu, navaSidney Sekeramai vanoona nezvekudzivirirwa kwemukati vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika. Vaviri ava vanga vachifamba nechikopokopo nemumiriri weUnited Nations Development Programme muZimbabwe, vaBisho Parajuli. UNDP iri kubatsira hurumende kutsvaga mari inosvika 100 million yekusimudzira migwagwa nemazambuko kana kuti mabridge akaparadzwa nemafashamu aya, uye kubatsirawo vanhu vakaparadzirwa misha yavo nechikafu. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata gurukota rinoona nezvekufambiswa kwezvinhu vaJoram Gumbo, ava vanoti vanhu vakawanda vari parumana nzombe.
Asi nyaya iri kunetsa ndekuti mvura yacho haisi kumira. Izvo zvinenge ichinzi ichange yava kuzouya ichinanga kumusoro futi kwenyika. Saka ndopazvino kunetsa kuti kana pakadaro hamukwanisi kushanda mumigwagwa, hamukwanisi kuvaka imba nekuti mvura inenge ichimbodhiriza kana yauya futi zvakare.
Pane yambiro here yamungada kusvitsa kune veruzhinji?
Chokwadi, yambiro yatinoda kupa kune veruzhinji ndiyo yatagara tichimovataurira. Takashandisa veTraffic Safety Council, takashandisa vatinoti veCTU vachitaura mumaredhiyo nokutumidzirana pamafoni kuti regerai kupinda pamumvura kana maona kuti rwizi rwakazara, itogarai kwamanga muri nokuti zviri nani kuti munonoke pakuti tigoregera kuzokuonai. Tindi kutaura izvozvo nokutaura namashokoro anokuzvikoro kumaticha kuti vasaregera vana vachienda kunowambuka nzizi vasina kubatsirwa navabereki. Asi unowanikidza kuti vanhu vokwedu mashoko atinovapa vanoona sekuti pamwe hazvinei. Vamwe ndovanotira yavo kuti vaambuke dzimwe dzinjizi vachishandisa atingati zvimakanu zvikepe zvavo zvavanoveza veza izvi. Yambiro yedu ndeyekuti mvura inokutora uchiseka. Regera kupinda mumvura kana waona kuti pano rukuvara rwakazara, gara kwawanga uri wozoyambuka wakwanisa kuti wavakuona kuti pasi pakamira sei. Nokuti hauzokwanisi kuona kuti unopinda mugomba here, nokuti hauzoti mvura yachera pasi zvakamira sei. Saka iyoyo yambiro tiri kuipa nguva yese, tichishandisa maredhiyo, tichishandisa futi mafoni kuti vanhu vokwedu teererai zvatiri kutaura izvi kuti tigoona kuti munenge machengetedza upenyu hwenyu.
Vajora Mugumbo ndivo gurukota runoona nezvekufambiswa nekutakurwa kwezvinhu. Vanga vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Munhau dzemitambo, vatambi vetsiva vemuZimbabwe vakokwa kweZambia kuzorwa mumutambo wekugumisira waCharles Manyuchi wegadziriro yake yekudzivirira mukombe wake weWorld Boxing Council kuSingapore. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Vatambi ava vapiwa mukana wokuonekwa nevekunze kwenyika vanoisa mari mutsiva kuti vakwanise kupiwa mukana wokuenderera mberi nemutambo uyu, sezvakaitwa naManyuchi uyo zvekare ane mukombe weAfrica. Vatambi vetsiva muZimbabwe vari kuenda kwemakore nemakore vasati vapinda munhandare vachirwa nemhaka yekushayikwa kwevanoisa mari kuti vatambi ava vaidzane masimba sezvaiitwa kare. Asi mukuru weOriental Boxing Promotions yekuZambia anove zvekare maneja waManyuchi vaChris Malunga vanoti vari kupa vatambi ava mukana nekuti ukama hwavo neZimbabwe mumutambo wetsiva haufaniri kutanga nekugumira pana Manyutete. VaMalunga vanoti vari kuda kutora vatambi vane tarenda kubva muZimbabwe vovapa mukana sezvavakaita kuna Manyuchi. Vatambi vari kunorwa kuZambia uku musi wa11 kurume ndiNY Katunga, Tinashe Madzwane, Wesley Magdade pamwe na Trevor Mpofu. Katunga oyo ari kunorwa na Alfred Maoyo Mulungisi International Conference Center anoti dai pasina Manyuchi vangadai vakangogara kumba vaine maroto chete ekuti vacharwawo rini pamberi pemhomho yevanhu.
Kuda kunyotenda is our champion Charles Manyuchi. Dai pasina iye I think
Tinashe Madzwane anoti ari kutora mukana uyu kuratidza murairidzi wake pamwe neshamwari dzake dzari kuenda nadzo kuti kushaya mukana chete asi ane tarenda rekusvika kumusoro nekudambura Gibbon Kamota. Musi mumwe chetewo Manyuchi ari kuedzana masimba naDio Gratikao Samuel wekuTanzania mumutambo wake wokugadzirira kunodzivirira bhande rake reWorld Boxing Council kuSingapore. Manyuchi ari kusimuka muLusaka musi wa15 kurume akananga kuSingapore uko ari kunorwa naQuadratilo Abdusolozi wekuUzbekistan musi wa25 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa kuparadzwa kwakaitwa zvinhu nemafashamu emvura munzvimbo dzakasiyana siyana munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001 202 465 0318.
Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Vatori venhau veNews Day vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuzvidza hofisi yemutungamiri wenyika zvichitevera nyaya yavakaburitsa pamusoro peurwere vava Mugabe.
Makakatanwa ari muZimbabwe People First anomanikidza amai Mujuru kubuda nezita idzva rebato ravo rekuti National People's Party.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.